Vamusukuma akatike kutanga kunge vachiendesa kumatare edzimhosva zvichienda kusecond all stakeholders conference mukati memazuva matatu vakatiendesa kucourt katatu vachida kumisa all stakeholders conference zvikaratwa nematare edzimhosva pari zvino vaendesa mapepa kuhigh court zvakare vachida kumisa copac kuti iendese gwaro reconstitution kuparamendi rinova danho rokupedzisa tatenda kureferendum varikuda kuzama kumisa referendum kechipiri varikuda kuti second all stakeholders conference iitwe zvakare iri tinoriona sebhindauko rezanu PF rekuzama kumisa chirongwa chekunyorwa kwebumbiro remutemo taitogara tatonyora mapepa kudhara kuhigh court tichirambirana nezvinodiwa navamusukuma izvo
mataura imi kuti munofunga kuti vamusukuma vane chekuita nebato rezanu PF chii chinoratidza kuti vane chekuita nebato rezanu PF panyaya iyi
vamusukuma munhu wezanu PF vanodyidzana nezanu PF zvinozivikanwa vakanga vari delegate kusecond all stakeholders conference vakamirira bato rezanu PF vanoenda pamaterevhizheni vachiita political commentator kunana ZBC vakamirira bato rezanu PF saka zvokuti munhu wezanu PF hazvishamisi hazvimbokakavadziri izvozvo asi chikurukurusa ndechekuti vamusukuma vari kushandiswa nevamwe vemuzanu PF kuti pasave nebumbiro remutemo wezimbabwe
dare redzimhosva rati ratara here zuva richanzwikwa nyaya iyi
hatisati tapiwa zuva asi wakaita inonzi agent application zvichireva kuti inofanira kunzwikwa mukati memazuva mashoma kuda mangwana kana kuti kuswera mangwana asi chishamiso pamapepa vamusukuma ndechekuti vaisa mapepa anosvika kuma3000 mapeji vachingoisa zvimapepa zvisina basa zvekungoda kungoti chete tipedze nguva vamusukuma vari kushandiswa nevamwe vanhu vanoziva nezvemutemo muzanu PF.